Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu ndira 10/2020. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa2033 ichizoenda pahighest grade remadeputy directors ari pa2935. For B grade which is the entry point in 97%. But for my grades are higher, like Emma Deputy Director, from winning here to 80%. So I'm getting only 30%. As is also she says, she's not my gun, which is also 30. As it can be weak. We are good to give an.
Vashandi veHurumende vanoramba kutambira mari yanga yavimbiswa nehurumende mumusangano wavaita nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vaite musangano nezvipangamazano zvavo. Vamwe vagari kumashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinowanikwa chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi veHurumende varamba kutambira mari yanga yavimbiswa neHurumende mumusangano wavaita neHurumende pasi peNational Joint Negotiating Council. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu uye watora maawa mashanu sachigaro wesangano rinomirira vashandi veHurumende reApex Council amai Cecilia Alexander. Amai Alexander vati varamba mari yavanga vapiwa neHurumende yanga ichiita kuti mushandi wepasipasi awedzerwe nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kumuzana 97%.
Hurumende kune wepasi anoshanda muHurumende ari mugrade B angati 3. Vanga vachiproposa kuti vaise munhu yei pa2033. Saka mukatarisa ofa yavauya nayo inotangira pa2033 ichizoenda pahighest grade remadeputy directors ari pa2935. For B grade which is the entry point in 97%. But for my grades are higher, like Emma Deputy Director, from winning here to 80%. So I'm getting only 30%. As is also, she says, she's not my gun, which is also 30%. As she can be weak. We are good to give an. Kwati noto bawo kuvashandi vanenge vatotituma vachitoratidza kuti kana izvozvo zvisina kuita dzokai kwatiri tizoona kuti isusu tega tichazviita ndozvatichaita.
Amai Alexander vati vashandi veHurumende vari kuda kuti vabhadharwe mari yakaringana neinenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate.
Supposition yedu yanga iri yekuti tipei masalaries ari linked to interbank rate. Masalaries edu October 2018 aya patatambira 475 mongo tipa value yacho nekuindexa chi kuinterbank havana kana kuda kutomboedza zvavo. Saka isu zvatakuita takudzokera kune vakatituma kuti masalaries edu ngaindexwe iwavo ndo vachatudza zvokuita. Asi takamira pano chatotora ndechekuti vanhu vedu havazhinji vakaenda kana maholidays havasikwanisa kana kudzoka kumabasa ende isusu we 19 up to now government haisati yaaddress. Vari kuti ivo vachapa ma 750 ma cushioning allowance avaifanira kuti papa na December. Aiwa hati arambe anouya zvavo asi still vari kusvika achiwira mugomba nokuti kutambudzika kwedu kwatina kwenezvi kwanyanya mara isikutenga zvachose.
Vanga vachitungamira nhaurirano idzi vakamirira divi rehurumende vaMoses Mike varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti titaure negurukota rinoona nezvevashandi vapawo mavhima avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Amai Alexander vati vachaita musangano nenhengo dzavo nemuvhuro kuti vaone kuti votora danho ripi zvitevera kutadza kuwirirana kwavaita nehurumende. Nekune rumwe rutivi, mamwe masangano anomirira vadzidzisi asiri muApex Council akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe akatozivisa kare kuti nhengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya sezvo achiti mari dzavari kutambiriswa nehurumende hadzisisina chadzinokwana. Apex Council inotiwo dzimwe nhengo dzayo hadzisati dzadzoka kumabasa kubva zvadzakaenda kuzororore kisimusi kubudikidza nekushayiwa mari dzemabhazi. Hurumende inoti haikwanisi kubhadhara vashandi vayo mari dzavari kuda sezvo ichiti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nhasi kuitira kuti vakwanise kupinda mumusangano nenhengo dzesangano ravanachipanga mazano vavo rePresidential Advisory Council. Izvi zvaziviswa nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuburikidza nedande mutande reTwitter apo vanoshandisa zita remadunhurirwa rekuti Jamwanda. Vacharamba vati musangano waitwa nhasi uyu vanga vakanangana nekuzivisana gwara nezvirongwa zvehurumende mugore rino ra2020 iro richangotanga. Vati vamunangagwa vazivisa kuti gore rino igore rezvigadzirwa pamwe nezvirimwa uye kukura kwehupfumi zvichibva muzvirongwa zvekuwandudza hupfumi zvakadzikwa mugore rapera. Mutauriri wemutungamiri wenyika uyu azivisawo kuti vamunangagwa vachambodzokera pazororo ravo nhasi vachienda kupurazi ravo reShewood kukwekwe vozoridimura zvakare nemuvhuro svondo rinouya apo vachange vachisangana negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rekuChina iro riri kutarisirwa kupinda munyika mangwana murwendo rwaro rwemazuva matatu. Studio 7 yakundikana kubata vacharamba sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vanoti havaone chikonzero chekuti vamunangagwa vangambosiya zororo ravo vachipinda misangano ipo paine mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakafanobata matomu. Ngatizwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaanga aenda pazororo ivo vamunangagwa, taachitarisira kuti vakabata matomu vaChiwenga ndivo vaigona kunge vachiona ivo vanhu vekupresidential advisory council zva, nekuti kana munhu aenda pazororo unenge achimbofurwa nemhepo abva pabasa. Saka zvingangoreva kuti izita chete rekuti vaenda pazororo havo, asi vanenge vachingova muhofisi, ndo zvazvingareva kudaro. Saka muchidimu ndo maonero anengangoita iwayo panyaya yekuti mutungamiri wazorosangana nechikwata chevanomupa zano asi akaenda pazororo.
Saka izvi zvinosiya upapi vaChiwenga nebasa ravaina rekufanira kubata matomu?
Kuda zvingangotadza sekuti vari pahavo, asi tinoziva kuti nguva yakareba vanga vari kuChina zvevaChiwenga vachimboita zvovhwere. Saka tingangofungidzira kuti kuda dzimwe nhambo munhu ari kukamhina uye munhu anga asingazivi chaizvo chaizvo zvanga zvichiitika kwenguva inodarika mwedzi tanhatu. Saka tingangoreva kuti vaChiwenga vanenge vachibetserwa navamunangagwa vari pazororo kuita basa rokutungamira nyika, ndo zvazvingangoreva.
Tinoonawo kuti musangano uyu, Dr. Zembe, wanga uchinzi ndewekutarisa kana kuronga gwara ringafambwa nehurumende muzvirongwa zvayo mugore rino ra2020. Zvii zvamungatarisira?
Hatingaprofiti hedu kuti zvingabuda zvii, asi kana tikatarisa zuro tinoona chose kuti tafamba nguva yakareba Presidential Advisory Council ichingoripo, asi munyika musina zvinhu chaizvo chaizvo zvabatika kuti nyika ibude mumatambudziko makuru ainayo. Tinotoona dzimwe nhengo dzePresidential Advisory Council dzakatogunun'una pachena sokuti izvo kuda zvimwe nhambo zvimwe zvavaitaura nezvavanotaura hazvisi kutorwa. Zvinotaridza kuti kana vanga vaine zvimwe zvavakataura zvaigona kubatsira nyika zvavakaudza mukuru wenyika zvinotaura kuti hasina kutorwa nokuti hapana chanaka.
Ivo vamunangagwa vanonzi vaudzawo musangano wavo wepresidential advisory council uyu kuti vanotarisira kuti gore rino ra2020 richave gore rebudiriro. Mungaona zvichibudirira here izvi?
Pasi apa pahwaro handioni paine hwaro hungaunza budiriro iyoyo, nokuti budiriro inounzwa chete norudzi rweZimbabwe runenge rwaenda kubasa. Handioni paine hwaro hunogona kuti paite chirikiriki makambani achifomiwa achiita mabasa vanhu vachipinda mabasa. Tirikuona kugeda geda kwemene kuchinyanya, matambudziko achinyanya.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekumola kusiya Kobvu mudunhu raMashonaland West vanoti vave kufane nzara sezvo vasiri kuwana chibage chinovakwanira chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP iri munyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kupiwa zvekudya zvisingakwaniri mhuri dzavo sezvo vari kupiwa saga rimwe chepamhuri inosvika vanhu vasere. Mumwe mugari wemudunhu iri, Amai Tendai Njodo, avo vari kupiwa zvekudya neWFP vanoti chikafu chavari kupiwa chishoma zvichienzaniswa nemhuri yavo.
Chikafu chacho unopiwa zvakobva chii hachitombokupedzi nzara, ndechekungohafura nzara. Ndichonetoa ndichoti chikafu chacho unogona kuti unenge une vana 5 unotopiwa kana kuti 25 kgs hakuna kwainosvika nevesa nevana vaunenge unavo. Vanoenda kuchikoro vanenge vaida kuti hostel. Kutozonyima mamwe mwana chikafu kuti nokuti ari kuda kuenda kuchikoro hazvitomboiti. Nungo zvingomanidzo tikadiki kakutowana kuno. Saka kurarama kwacho kuri kutotambudza kuti tiendewo mune vanhu vanenge vachitengesa hove kuti tichinozambawo kuti tisagadza kuti hove kuti tichinjani nechikafu hove dzasadzine zvitodziwa. Tichiendewo tinotsvaga kana zvimatemba panenge wawanirawo kamari pai pai muchitengesawo mbudzi. Nungo zvichiona kuti zvinhu zvacho zvese zvakatokuomera hapana kana paunowana kuti kurarama kunokupa kuti uendere mberi nevanhu.
Mumwe mugari vaMcDonald's Dzengwe vanotiwo vamwe vanhu vave kutotengesa midziyo yavo kuitira kuti vatenge chikafu chekupa mhuri dzavo.
Inyowa tutaona kuti vamwe vanotsaya data somewhere kana ana auya naro kana auya ne 10 kg kana 15 kg kasenga pamusoro ozopinda mani mucommunity otengesa chidaka yare nechikafu kana kuumba hari vaya vanoumba hari vanoumba hari then opinda nadzo community kutengesa kuti awane kurarama kana kuti kuruka mazvizvimasero zviyazviya kana kuti basa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuWFP kuti sei iri kupa vanhu chibage chisingavakwaniri, asi vamwe vanhu vanonzi vari kupiwa chikafu nebazi rehurumende resocial welfare. Asi vanhu ava vanoti vari kuomerwa nemari yavari kunzi vatakurise chibage kubva panzvimbo dzavanochipiwirwa sezvo nzvimbo idzi dziri kure nemisha yavo. Munhu anonzi abhadhare madhora $45 pasagari nemabhagidhi matatu. Mukuru wesocial welfare mudunhu reMashonaland West, Amai Agnes Mutoo, vanoti dambudziko rekuti vanopiwa zvekudya vabhadhari rakatekeshera mudunhu ravo asi hausi mutemo wehurumende. Amai Mutoo vanoti mushure mekunzwa nezvedambudziko iri, hurumende yave kubhadhara iyo vanhu vanotakura chibage vachinochisiya pedyo nepamba pemugari. Zviri kuitika kuMashonaland West zviri kuitikawo matunhu ose ari munyika sezvo vanhu vakawanda vakatarisana nenzara. WFP inoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino, asi iyo ine chikafu chinosvika mukupera kwakukadzi. Mukuru WFP muZimbabwe vaNews Belza vanoti sangano ravo riri kupema mari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica ayo achashandiswa mukutengera vanhu chikafu kusvika nyika yawana gohwo rakanaka remwaka uno kutevera kuparara kuri kuita simba remari yemunyika pamwe nekushanduka kwemamiriro ekunze uko kwakazverenga gohwo remwaka wapfuura. Ndakamira Studio 7 kusiyakobvu ndini Nunura Ijena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende remuAmerica iro rine nhengo dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakawanda rakavhota nezuro kuderedza masimba emutungamiri wenyika vaDonald Trump ekuenderera mberi nekurwisa Iran vasina mvumo yeparamende. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatumira mashoko nekukorokotedza mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. Havanofungidzirwa kuti vakasvitsa makore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa nemusi wechitatu. Iran yakakoka boka rekuAmerica rinoongorora tsaona reNational Transportation Safety Board kuti rivewo mutsvakurudzo yechakakonzera kudonha kwendege yekuUkraine yerudzi rweBoeing iyo yakadonha pedyo neTeheran kutanga kwesvondo rino. Vanoshaya muguta remasvingo vachavakirwa dzimba dzakachipa muguta iri kuburikidza nemari inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora emari yekuAmerica akabva kusangano reDevelopment Innovation Group International kana kuti DIG. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chekubatsira vanoshaya nezuro, mukuru wemabasa muDIG, amai Katrina Wallace, vakatandasira kuti mari iyi ichabatsira zvikuru mukupedza dambudziko rekushayikwa kwedzimba dzinokodzera mumasvingo.
Development Innovation Group is supporting the city fund with $50,000 and that is on condition that the community and the
group yakabatsira nemari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Nechinangwa chekuti nharaunda nekanzuru vazowedzerawo kuitira kuti vanorarama vasingawani zvakakwana munzvimbo vabetsereke neservice delivery uye vawane pekugara, tichitarisira kuti chirongwa ichi chicharamba chichikura mukupera kwegore.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vakati kanzuri yavo ichabatsira chirongwa ichi nekupa vagare vakanangwa nechirongwa ichi nzvimbo dzekuvakira nemitengo yepasi pasi.
Chirongwa ichi chaita kuti tichisaine ndechekuti donzo redu nderekuti munhu wese awane pekugara, whether unotambura kana kuti unowana. Saka maona tasaina chinai ichaita kuti munhu wese muno masvingo awane pekugara, achiwana achitenga nemari iri pasi, achibhadhara, achibetsegwa nemaorganizations avo. But panyaya dzekuti tichakwanisa kuti titaure kuti vachatenga nemari because notingakurumidza nokuti hatisati taziva kuti mastands achabudira nekupi, nokuti anosiyana kuti dzabuda kuVictoria Range dzine dzakachipawo, dzabudawo kuRodinze kuti dhurewo, dzinobudawo kuRujeko D dzine dziriwo pakati nepakati.
Mukuru wemabasa musangano reDialogue on Shelter amai Patience Mdimu vakati vachashanda nevagari kuitira kuti chirongwa ichi chienderere mberi uye kuti chiwane mari yakawanda kuita kuti veruzhinji vawane pekugara pakanaka muguta rine utsanana.
Chibvumirano chakasainirana nemasvingo municipality neZimbabwe Municipal People's Federation, chinangwa chacho ndechekuti vanoshaya mumaguta vaite maidea zvavo pamwe chete uye mari dzavo pamwe chete nemaresources dzesiti kuitira kuti vakwanise kuwana masolution ekuti matambudziko epekugara apere. Matambudziko epekugara aya anosanganisira kushaya pedzimba chaidzo, kusanganisira mvura, kusanganisira
sanitation zvimbozi kana waste management.
Vachitaura pamusangano uyu vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reZimbabwe Homeless People's Federation Amaiso Zinlovu vakatiwo chinangwa chesangano ravo ndechekuti vanhu vagare zvakanaka munyika mese.
Isusu seZimbabwe Homeless People's Federation tachinotarisira nechekuti ndisu the community handiti the federation ndo kumirira macommunities ese asina pekugara pakanaka. Anogara pasina mvura, pasina masuwa, ande zvakaringana nehealth zvisina kukwanira. Saka zvatakatarisira ndezvekuti hatinganotarisa homo yatasainirana nhasi yechipandi yatakabata kana kuti ye50,000 kana kuti ye85,000. But tiri kutarisira kuti toramba tichiikudza homo iyi pamusana pekuti inoogumendwa nemasavings, inoogumendwa nevamwe vese vachauya vachitibatsira.
Masangano aiva pakuparurwa kwechirongwa ichi akati achabatsira kanzuro yemasvingo kuvandudza dzimba dzemudhadhadha mumusha wemucheke idzo dzinogarwa nemhuri nhatu nhatu mukamuri imwe chete dzakaganhurana nemaketeni. Chirongwa chaparurwa ichi chinotarisirwa kubatsira vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Oh, panotona pakamira sei?
Nasikunika we dakarimani tambunai wa makusei.
Aiwa, saka zviri kubata kunotonuko. Atiseiwo pfungwa dzenyu mapinda mugango.
Andidiwa. Nyika yedu mamirira yakaitawo zvinezvi ka. Tiri kushungurudzika zvikuru nesystem iripo. Isusu macivilians, we are the ones who are struggling. Even if mama military yacho, those vane malorin, they are also struggling with us. It's only a few who are benefiting from the system. Mutara Maklai, ari muHarare.
MuHarare makadii ikomo?
MuHarare muri kurwadza umo.
Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kurarama kwacho kungorarama uzvo kungoitiwa hapana zvokuziva. Hakungozivika kunaiwe musikiti ndiye Mwari, Mwari ndiye anopa, ndiye anotora. Ramara azongosiya vanhu vacho vari vachifa. Vanhu vatava kutongoita asi mune muHarare isikana vasingashandi kana vasina zvauri kuzvita kusina zvibatiri. Hapana chekuti tinotorarama nacho.
Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende maitii?
Zvisavutemadera vakura vangu vangobvuma vangotaurira navanzwisana vangoshanda pamwe chete ndosvire yedu vozi vanhu vatambura uri kongoti wakatongowanika pane umwe uri kuuya ukonzi $50 $53 RTGS ukauya iwo hausi kumira panenge pandiwo nevhiki rinenge rakatorerwa kuti neimwe wacho kuti zvairi ngoitwe kuma 100 something aine zviri munhu akwanisa kuwana mari yekutenga hupfu 100 something wada kubvira school fees yemwana ada kuita sei haasi kukwanisa kuwana mari yese atomirira hupfu $53
ibeti atabeti manyanyi ndikuharare kudhorobheni
kwakamira sei kuharare uku
zvinhu mahwani sizimazve sinoti hapana chiri ndikumbofamba kana kahwani vanhu vakutotya masitis atikuti nemusi wa 14
ndokutaura nharaubvamba vari kucape town apa captain parirati zvapo tete ndinangotendayo mwari akatikirisawo mugore rino ndandodangokumbirawo zvangu kana mune kasongo kaundi d sekuti chipita aiwa ndoda kukwadzisawo mhuri yakamuvamba riri kumasvingo nehama neshamwari dzimbo dziri pakati penzvimbo inocape town nemiwo nevese vashamara reCJ7 atoko ndinokutendai nechirongwa chamunotipa musine nguva yese tinotendai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatarisana nekukunda kana kubuda muMakwikwi Cup Champions League. Apo chiri kupinda munhandare Baba Field Stadium mutambo wacho neAl Ahly yekuEgypt mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Murairidzi wechikwata ichi Henrik Pete De Jong ari kutarisira kutanga basa zvine mutsindo apo chikwata chake chiri kupinda munhandare yaanozivisisa achida kukunda kwete kuita mangange kana kurohwa nechikwata chine mbiri muAfrica ichi. Upenyu hweFC Platinum makundano aya hwakamira netambo zvekuti inofarira kukunda kana zvikaoma sei. Kugona kunenge kudada haina kana point imwe chete kubva mumitambo mitatu zvekuti kurohwa kwayo neAl Ahly kunoisiya isisina chekutambira mugungano rezvikwata zvina iri iro rinosanganisirawo Al Hilal yekuSudan neEtoile du Sahel yekuTunisia. Asi kukunda kwayo kunoipa mukana wokwanisa kuenderera mberi nemakwikwi aya zvichienderana nekuti yatamba sei mumitambo inotevera iyo ichasangana neAl Hilal muBaba Field Stadium pamwe neEtoile du Sahel kuTunisia. Mumwe mutevereri wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti FC Platinum iri kupinda munhandare yeBaba Field Stadium isina chairi kutya zvekuti vari kuona chikwata chemuZimbabwe ichi chichiita zvishamiso.
Chances are slim, but then again kunyaya dzebhora idzi kunowana masurprise anoshamisa because zvine zvakumotivata kuti we have nothing to lose. Vakomana vangu vachimutambo neshungu because since they reached so far zvinokwanisa kutochinja. Ini ndinotarisira inini am backing FC Platinum kuti they can turn the table.
Mumwe mutevereri wemutambo uyu vachatenda Feremango Makazu avo vanotsigira chikwata cheDynamos vanoti maonero avo FC Platinum iri kuwana mapoints ayo ekutanga mangwana.
Mutambo weFC Platinum uri kuona wakatopera kudhara. FC Platinum inohwina nekuti ine chaunga yezvine zvahapana iri inoidhipita pamutambo bodzi chaunga chiyani chaunga chakawandisa.
Pakatamba zvikwata zviviri izvi muCairo International Stadium, FC Platinum yakarohwa 2-0 mushure mekunge yamborohwa 2-1 neAl Hilal ne-3-0 neEtoile du Sahel. Kugona kunenge kudada iri kutarisira kuve chikwata chechipiri munhabvu yemuZimbabwe kudarika mumagungano emakundano aya zvichitevera Dynamos iyo muna 1998 yakasvika mufainari yemakwikwi aya nemumasemifainari muna 2008. FC Platinum ichange ichikwikwidza zvekare makwikwi e-2020 Cup Champions League mushure mekutora zvekare mukombe weCasolaga Premier Soccer League muna 2019. Aka kaveke chitatu kakateverana FC Platinum itora mukombe weLeague uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Tereri musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zvinoreva makakatanwa aripo pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Nguwe dia pera regaiti mutari za msiri na uza nasi. Vashandive hurumende vanoramba kutambira mari yanga yave imbiswa ne hurumende mumusangano waitwa nasi. Mutungamiri wenyika vaemasina Munangagwa vanonzi vambosiya zororo ravo nasi kuitira kuti vaite musangano nezvipanga mazano zvavo. Vamwe vagari kumashonaland west vanoti vave kufa nenzara sezvo vasiri kuwana chibage chinovakwanira chiri kupiwa vanhu nesangano reWorld Food Program. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.